Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavasira Zhou vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kubasa svondo rinouya panovhurwa zvikoro sezvo vasisina mari nekuti vari kutambira mari shoma zvikuru. VaZhou vanoti hurumende inofanirwa kuvapa mari yekumbofanobatsirikana.
Kuvhura zvikoro kwekotoro rechipiri kunonetsa kusarirwa kwokunge varayiridzi vachinge vapiwa mari inonzi rescue package nehurumende. Varayiridzi vakatambira mari yamashangurabhadha iyo yakapera kare kare.
Vaenderera mberi vachiti chinonyanya kuvarwadzawo kuti vamwe vashandi vehurumende vakaita semauto vakawedzerwa mari dzemihoro asi ivo havana.
Zvekare pakawedzerwa vamwe vanoita semasoja 37% salary increase manje manje varayiridzi havana chavakabata. Mari dziri kutambirwa navarayiridzi dziri pakati pe18,000 ne24,000 hatichakwanisi zvadzo kana kutenga 5 kg yamatema. Apa transport yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti hurumende iri kuda kupatsanura vashandi nekupa vamwe ichinyima vamwe. Taderera vanoti kuenda kubasa kuchanetsa sezvo vasina mari nekuti mari shoma yavanotambira haikwane.
Apa tinonzwa kuti masoja vakavapa 37% asi vakanyarara panyaya yevarayiridzi. Iye zvino kana takatarisa zvefuel costs dzakawedzera pakutaura kuno kwatiri kuita.
Vataderera vanoti hurumende inofanirwa kutaurirana nevadzidzisi zvikoro zvisati zvavhurwa.
Saka isusu seZimbabwe Teachers Association takagara tichipa mukana nyaya yekutaurirana. At Apex Council level kuya kwatinoti kuzikosti pakatonyorwa matamba ekuti chiuyai tigare pasi titaurirana nehurumende aisati chete yatichiti kuti tiende kunotaurirana.
Mumwe mudzidzisi wemuchinhoi vaRosten Mutapwa vanoti sevadzidzisi vanoita basa guru izvo zvakaratidzwa nekupasa kwakaita vana nokudaro vanofanirwa kupiwa muripo wakaringana.
Iko zvino maresultsi ezimuseki akabuda eon elevo achiratidza kuti kupasa kwevana vakanyora bvunzo kuri kuenderera mberi tichienzanisa nemakore apfuura. Izvi zvinoratidza kuti vadzidzisi vari kushanda ende vari kuda basa ravo. Asi chinozogumbura ndechekuti tikazotarisa muhoro kuri kupiwa vadzidzisi kupera kwemwedzi ndo unoita kuti paratidze kuti hazvina kumira zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Linda Musariri vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi vose vehurumende mari dzemihoro.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ive hurumende inotora matanho kuona kuti gore wevadzidzisi vedu mukati menyika yedu inoenderana neraramo iri mukati menyika.
Asi gurukota rebazi rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mazima vanoshora danho revadzidzisi rekuda kuramwa mabasa pose panenge pachivhurwa zvikoro vachiti kuda kushandisa vana vechikoro kuti vawane zvavanenge vachida.
Simply because we are going to have a reopening of schools does not mean we have to sit down and talk about issues that we have just
Varayiridzi vave nenguva yakareba vachiti vari kuda kupiwa mihoro yemari yekuAmerica asi hurumende ichitsika madziro. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupa kuti vashandi vakawanda vanonge svosvine muromo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.